manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira anhasi uri musi wemugovera mbudzi 11 2017 Makatirira ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
mapurisa asvika ndobva vatinewe immigration vakati varoda kuona maforeigners ese ndobva vatora kwakuenda navo suo patazoteera kuda kunonzwa kuti nyaya yavo ndei takatanzwo mumwe minasungwa nekuti mapinda munzvimbo yakachengetedzwa
mapurisa anosunga vanhu vange vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda kwamarange
Hakuna kodzero inotika kodzero yekuvhota. Kwemazuva ano ndiro gidi racho iroro. Ra gidi rinodarika gidi rokuridza kuti.
Amai Joyce Mujuru vokurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota.
Vaya vari kuda kuzvitengera mbeu dzavo vogande mafertilizer nemishonga. Ndo vari kunyatsa kuita dambudziko. Kune dzimwe mbeu dzisiri kutonyatso kuwanikwa iye zvino.
Varimi vochema-chema nekudhura nekushayika kwoitwa mbeu nefotereza pane dzimwe nguva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ekumanikaland nezuro akasunga vanhu gumi nevatanhatu vainge vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda yekwamarange uko kunonzi kwaberekera ingwe vanhu vakasungwa ava vanonzi vainyunyuta kuti mapurisa anopota achipfuura vanhu uyewo vachibatsirwa dzimwe nguva nevanochengetedza migodhi iyi asiwo zvinonziwo vamwe vanhu vanongoitwa kafira mberi kunyango hazvo vachimbenge vapomerwa kuti vanenge vachichera mangoda asiri pamutemo mumwe wakasungwa ndivafarai maguhu vesangano renatural resource governance takakwanisa kubata vamaguhu vachangobva mukusungwa nezuro manheru tikavabvunza zvanga zvatora nzvimbo
tanga tine commemoration kwamarange yatanga tichirangarira vanhu vakafa ikoko wakaurayiwa nemasoja nemapurisa nemasecurity guards tichirangarirawo zvekare kupambwa kwenzvimbo yekwamarange nemadiamond mining companies saka tiri ipapo mapurisa asvika ndokubva vatinevemigration vakati varoda kuona maforeigners ese ndokubva vatora kwakuenda navo suo patazoteera kuda kunonzwa kuti nyaya yavo ndei takatanzwo mumwe minasungwa nekuti mapinda munzvimbo yakachengetedzwa nisingatendekwe kushanyirwa saka kutaura kuno kuti tiri muusungwa mutare central
kwasungwa vanhu vangani
iko zvino zvitava 16
vekunze ava vanga vabva kunyika dzipi
panga paine vatatu vabva kubrazil vangangoita vatanhatu vabva kusouth africa avanga vari vashanu kwozoti vatatu vabva kuswaziland kuti vamwe vatatu vabva kuZambia kwozoti mumwe akabva kuKenya neakabva kuUganda
makwanisa kuti mutaure nemagweta enyu here kusvika pari zvino
ya iko zvine zvapasimonia kureva ndo vambouya vachitsanangurira vanhu zvichaitika mangwana
zvinoreva kuti muri kutorara mujeri here apa
hongu ndo zvichaitika izvozvo mangwana ndopatinozoendeswa kumatare tozonzwa kuti zvinonzi kudini
avo vanga vari vafarai maguhu vesangano renatural resource governance vachitaura vari mumaoko emapurisa kumutare central police station
munoziva here kwekunyoresa kuvhota kubva musi wagumiguru 29 kusvika mbudzi 13 ekuno kwa munogona kuenda kunonyoresa kuvota. Kubulawa yo Metropolitan, endai kubulawa yo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North, Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvichavane Ngezi, Zvichavane Runde, Kutimuzive dzimwe nzvimbo, uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Mutungamiri webato National People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru varikurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Kunyangwe hazvo Zimbabwe Electoral Commission iri kuda kuti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe vanyorese kuvhota. Vanhu vanodarika mamiriyoni maviri chete ndivo vanzi vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Mujuru.
Panyaya dzekuvhota inyaya dzinokosha uye dzinodzamira. Iye zvine izvi tiri kutaura zvatiri kutaura izvi chiri kunyanyisa kurwadza matambudziko ari kusanganikwa nesu vabereki kana takatarisana nevana vedu vechidiki. Tine vana vechidiki vadzidza zvokudzidza zviya vasina mabasa, vakaroora nekuroorwa, vane vana vavo vakuda kuenda kumayunivhesiti vasingazive chinonzi kuenda kubasa chii nokuti mabasa hapana. Saka vana ivavava ndivo vevamwe vatsondoka moyo kuti chandinoendera kunoregister chii. Asi chavasingazive ndechekuti nemufungo iwoyo chete vatozvikanganisa pachavo, vanotenge vabatsira zanu ipapo nekungofunga ikoko chete. Saka kutozvibetsera kuenda kunoregister kuti vavote kuti upenyu hwavo husanduke nokuvhotera kuti ravo ramangwana rimire zvakanaka. Nokuti ndivo vechidiki vane huwandu hwakatokwirisisa kudarika isu tine mazera echikuru.
Imi makaenda kuhondo muri mwana mudiki chaizvo chaizvo. Iko zvino izvi hakusisina zvepfuti, vane kodzero yekuti vavhote. Ikodzero yakakosha zvakadii tichitarisa nhoroondo yenyu imi yekuti makarwira nyika kuti vanhu vaone kodzero iyoyo nezvaakuitwawo nevechidiki mazuva ano?
Hakuna kodzero inodarika kodzero yekuvhota. Kwemazuva ano ndiro gidi racho iroro, ragidi rinodarika gidi rokuridza pfuti. Nokuti chega chega chaunoda chaakutobuda kuburikidza nokuvhota, kuvhotera budiriro, kuvhotera zvinangwa, kuvhotera pfungwa dzako dzauri kuda pane rako remangwana. Ukatadza kuzviita izvozvo, kutaridza kuti ndopa wagumira wakuita sorunyemba rwuya rwadimbu rwamusoro mvura yakasakare, haruchagona kutambarara nokuti kunze kwaoma.
Mutungamiri webato rinopikisa National People's Party Dr. Joyce Mujuru vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi Nasi tine hurukuro nevaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti avo vekutungamira bato rePeople's Democratic Party avo vanotiwo avaone gurukota rezveupfumi Dr. Ignatius Chombo vachikwanisa kumisa hurumende kuti itore zvikwereti zvakawanda zvinodarika mari inenge iri mubhajeti yegore rinouya. Tabvunza vabiti kuti sei vachifunga kuti zvinonetsa kuti vachombo vagadzirise upfumi hwenyika.
Kungotaurawo kuti munhu anofanira kungotaurawo gore rinokuya rakatooma because igore resarudzo igore remaelections. So pese panoitwa maelections budget harifambeba because election yacho ine mademands akawanda. But chichazonyanya kuita kuti budget risafambe inyaya election promises ZANU-PF. Iyo vachombo ivavava vakatoiswa paministry of finance kuti as a member, as the chairman of ZANU-PF's campaign team, kuti vaite guarantee kuti tepi charamba yakavhurika kuti isapote ZANU-PF. Zvadzingirwa chinamasa zvimwe zvacho ndezvekuti anga apane pamwe paanga achiti no, I cannot. Saka vabvaisa chombo kuti matepa aya avhurike. So budget deficit yedu yegore rinouya ndoona ichisvika m4 billion chaimo chaimo ini because nenyaya yekudungamidza kwekuti tiri muelection and election yega zvayo haibudgetikeba because mademands acho akawanda and togona kuita runoff inenge iri unbudgeted expenditure futi iyoyo. So no one balances my books in a budget year. But tese tinoziva nenyaya yezi kuti ZANU-PF chikonye chinongodya chihuku chaiye chinoitwa broiler chicken chinongodya chichingodya chisingazoti chiri kudyirei and zvachiri kudya zvabva kupi. So there will never be fiscal discipline under a ZANU-PF government. Uyezve growth rate iri kutaurwa ye3% iyi kupenga chaiko kupenga. Hakuna munhu ari kutaura kuti growth rate ingapfuure 2% because hakuna production, hakuna industry. But economy yaane madistortions. Madistortions achaita kuti ishiringe. Madistortions aya ari kuuya nenyaya yekuti taane maparallel exchange rate. Madistortions ari kuuya nekuti vana muzvina bhizimusi vanoexporta havasi kuwana mari yavo maexport earnings avo kuti varambe vachiexporta. Madistortions aya ari kuuya nekuti zvatiri kudya tiri kuimporta asi mari yacho tisina.
Rimwewo dambudziko riripo inyaya yekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. Muri kuonawo sei zviri kuitika izvi?
Ndo madistortions andiri kutaura aya. Tiri mueconomic recession. Economic recession inoreva kuti hakuna mabasa, hakuna maindustry ari kufunctiona. Saka economic recession is a crisis of underaccumulation. Vanhu havana mari muhomwe. Zvasiyana necrisis of overaccumulation, crisis of overheating yatakaita from 2006 to 2008. Wherein takatama mabillionaire tese but mabillionaire zikatenge chinhu. Too much money chasing too few goods. But kutadza kwachinamasa kwaita kuti pamusoro perecession ipapo crisis of underaccumulation. Tiite mafeatures crisis of overaccumulation. Chakozeresa kuti zvizvikwire munomu. Inyaya yekuti chinamasa aita inonzi budget deficit. Yakataurwa nachombo nezuro kuti ari kufungidzirwa ichaita 1.8. Ini ndakazvitaura mustate of the economy yangu address kuti iri kusvika pa2.5% or 18% of GDP. Saka kana maita chikwereti chaite kuti muri kuspenda mari yacho musina, you have to finance this budget deficit. So vari kufinance that budget deficit nenzira dzisina kuita twasu, nenzira dzisina kuti waro.
Vaimbova gurukota rinoona nezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa. Nasi tine hurukuro nemukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria nezvemamiriro akaita zvinhu pagadziriro yekurima kwemwaka uno.
Ichokwadi mvura yatanga kunaya gore rino sekuziviswa kwatakaitwa nevanombonera nezvemamiriro ekunze. Ingangoti apo naapo kuva mwedzi mitatu iyo inoi kubvira pana Oktobha patapfuura kusvikira muna Dhisemba, asi zvechokwadi mvura kutanga yanaya. Yatanga kunaya zvemuminda iko zvino vazhinji vevarimi semazuviro atinoita ndonguva yavo yekuti vaunzwa kuti yorira mudenga mumavinge womanyamanya zvino kuti wachipedzisa kuita land preparation yayo. Zvatiri kuonawo ndezvekuti varimi vari kugadzirira chaizvo vachipuwa kukurudzirwa kwakanyanya nemamiriro akanga akaita mwaka wegore rakapera.
Ko, ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo?
Dambudziko rataona iko zvino pari zvino nderekuti kuma inputs uko vari muzvirongwa zvakafanana nana komandi nepresidential ava havana dambudziko rakanyanya kukura, asi vaya vari kuda kuzvitengera mbeu dzavo voga nemafertilizer nemishonga ndo vari kunyatsa kuita dambudziko. Kune dzimwe mbeu dzisiri kutonyatso kuwanikwa iye zvino, hatingataura takanangana nemamwe makambani dziya dzinotora nguva dzigosvika dziri kushayikwa idzodzo. Kochizoitawo dambudziko rekuti mitengo yemainputs yezvino yakwira zvikuru zvokuti varimi vari kuuya kumahofisi kwedu vari kutambudzika zvisinga zvisina wakamboona. Vanhu vari kuidza kuti vawane mari nenzira dzakasiyana-siyana, asi mbeu yavari kukwanisa kutenga ishoma pane yavanotoda, uye tichitarisa zvekare zvavakaita mumwaka wapfuura. Saka mainputs edu kukwira kwaari kuita zviri kutorewa kuti nemari yekurima atinoti maproduction costs aya ari kusumuka zvokuti zvichazotoda kuita mumwe munana wokuti market inozopa here mari inoita kuti murimi agone kuwana yaakashandisa achisara zvekare aine pundutso kana kuti profit. Ndo rimwe dambudziko guru guru ratiri kuona pari zvino.
Muri kutauriranawo here nehurumende nezvedambudziko ratarisana nevarimiri panyaya dzemitengo?
Hongu tiri kuita hatinoti masubmissions aya pamwedzi pamwedzi, iye zvino takutoita pavhiki pavhiki tichitaurirana nemainstitutions akafanana nekuministry yehurumende inotarira nezveagriculture, tichitarisa zvekare nevekutrade, tichizotarisa zvekare nevekufinance, tichiitawo zvekare pamwe chete nereserve bank of Zimbabwe kuti dambudziko rapinda iri rigone kubatwa, nekuti hatina kwatingamboenda kana mitengo yezvinoshandiswa navarimi yoramba ichingokwira isina tarisiro yekuti mutengo wembeu ichatengeswa navarimi mwaka unouya kana nguva yekukohwa yakwana uchakwanisa here kuti uzodzosa zvakashandiswa nemurimi.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vachitaura vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanga Nyahuye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka. Ndine mumwe mudzimai anoshanda iye achibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nepasi rose. Asei pari zvino, regai timboenda kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvinhu zvakamira sei pamusoro penyaya yemapermits ekuti vanhu vagare muSouth Africa.
Zita rangu ndinonzi Diana Zimbuzana Chambara. Ndinoshandira sangano rinonzi Zimbabwe Excellence Forum riri kuPretoria muno muSouth Africa. Zvakaitika ndezvekuti nezuro Director General veDepartment of Home Affairs muno muSouth Africa vakadeza vatapi venhau vakavaturira mashoko ekuti ivo maZimbabweans ari kuapplya for Zimbabwe exemption permit apiwa nguva yakati wedzerwei yekuti vaendese mapepa avo anotaridza kuti ivo vari kushanda kana kuti vane mabhizimisi kana kuti vanoenda kuchikoro munomo. Izvi zvawedzerwa kusvika musi wa31 ndira gore rinotevera ra2018.
Zvinorevei kumasangano akadai semi anomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo muSouth Africa?
Izvi zvinofadza chaizvo, nekuti vanhu vaakuenda kuzororo rekisimo vakagadzikana hana vasingazivi kuti ko zvino mapepa zvangu ndinoendesa nguva uye zvichafamba sei. Uyezve ivo vehurumende veVFS inotora mapepa iyi vanenge vakuchitorawo mapepa zvakanaka vachinyatsonanzerera nekuti vapiwa nguva yakati rebei yekuti vanyatsotarisa mapepa zvayo ndiwo here uye akakwana here pamunhu paanenge auya paya. Saka izvi zvakanaka chaizvo zvinoita kuti vanhu vagadzikana hana.
Pane zvimhingamupinyi here zvamungati zviri kutarisana nezvizvarwa zveZimbabwe mukugadzirisa mapepa azvo pari zvino zvamungade kuona zvichigadziriswa?
Kunge vanhu vachinge vasina ruzivo rwakanyanya rwekushandisa macombuters aya nekuenda paindaneti, vanhu zvinovaneta izvozvo kuti vaite maonline applications acho nekuti iye zvino izvi vatisiyanei fomu racho nezvakanga zvakaitika muna 2014 paya pavakaunza mazekesi. Iye zvinoizvi pane security verification neine. Saka izvozvo ende zvinenge zvichikupa nguva yekuti unofanira kunge wapedza panguva yakati. Saka kune vanhu vasina ruzivo rwemacombuters zvinoti nesei. Asi hatingangozvishore tichingoti zvakaipa, dzimwe dzenguva vakazviitirawo kuti zvinhu zvinyatsoifambe negwara rakanaka, security ive yakati simbei. Tobva ipapo vanhu kana vachinge vanobhadhara kumabhengi munhu kana achinge akwanisa zvake kuita online application yacho akaprinda rimwe fomu rinobuda ipapo akaenda kunobhadhara kubhengi, hazvisi kunge zvichiitika automatically kuti mari dziri kubhadhara reflector kwaikwe zvokuti system inobva yakuvhurira. Saka zvinonge zvaakutomboda kuti vanhu vanyorerezve kuVFS kwacho vachibvunza kuti ndakabhadhara mari yangu chindivhurira in system. Saka ichocho ndo chimwe chezvimhingamupinyi zviri kuwanikwa nevanhu. Uyezve kune vamwe vane mapemiti arimo mumapasipoti avo, asi ukada kuti ucheke pemiti yavo itarise kuti ukwanise kumuitira online application, hazvisi kukwanisika nenhau yekuti zviri kubva zvashayikwa. Ende kufona kuVFS pari zvino unenge uchingo vanhu vacho vanenge vasati vanyatsonzwisisa kuti vanovarira kufambisa zvinhu zvavo sei. Saka unogona kuzoenda kuhome affairs, woenda kuhome affairs unozvibvunzisa tichaita izvozvo zvinoitwa neVFS. Saka aya ndo matambudziko ari kuwanikwa nevanhu, asi tinodayira kuti zvinhu zvidiki zvinogona kugadzira.
Iro sangano renyu rinobatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe?
Isusu tinobetsera zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa, kwete muSouth Africa bedzi asi pasi rese. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakabuda muZimbabwe zvinogona kuuya kwatiri zvichida rubatsiro. Isusu tinoita zvepahuman rights, tingangoti tinomirira vanhu pagotero dzavo dzinenge dzaambunyikidzwa. Tinowanikwa muPretoria, tiri panonzi paKutlwanong Democracy Center, tiri pa357 Fifth Street muPretoria.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino. Tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemashiripiti atinonzwa kuti ari kuitika mudzikereke dzakasiyana-siyana. Uko tinonzwa kuti vanhu vari kuita makwikwi ekureurura kana kupupura zvemanyepo senzira yekutsvaga mbiri kuti vaprofita ivavo kana mareverendi kana dzin'anga idzodzo vange vachinzi vari kukwanisa kana kuti vanogona kubatsira veruzhinji matambudziko akasiyana-siyana. Mukutarisa nezvenyaya iyi tabata Reverend Vusane Mhlanga kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika makereke izvi. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7, Reverend Mhlanga.
Ndogamuchirai vajonga, muri seiwo, dziri seiwo, ari seiwo mabasa kwamuri ikoko.
Aiwa, kuno tiri vapenyu. Reverend, nhasi dati timbokurukura nenyaya dzatiri kunzwa kuti dzinenge dzato muririro weshiri mumakereke umu kuti vanhu vari kupupura, asi kazhinji kacho vanenge vachipupura nhema. Zviri zvekupa mbiri kune mufundisi kana muprofita wekereke iyoyo kusimudzira kereke. Imiwo semunhu wekereke munoona sei nyaya dzakadaro?
Mukoma Jonga, tinoziona nekuzviverenga nekuzvinzwa zvichiitika mukati menharaunda nemakereke tinoshumira tiri atinonzwawo makereke ari kutanga mamwe ekare inhau iri kungotaurika musine nguva inhau isiri zvayo tingati pachirungu inyowani kana kuti it's a new phenomenon aiwa inongori nyaya inotaurika ndingati jonga ndokwanisa kutaura nyaya yangu kazvizhinji sei ndakarerekera kubhuku zvakaitwa nevapostori athingi mune nyaya irimo iri kuna chapter 19 vana vasikefa vaita zvokubvisa madhimoni asi hanzi bhaibheri roti vanga vachikushandisa simba rajesu vaishandisa simba ravo
asi kachiri kuitika Reverend Muhlanga zviri kunzi zvinhu izvi zvawanda kwazvo kunyange zvava zvagara zvichiitika takatonzwawo kana mutungamiri wenyika varobert mugabe vachishoropodzawo maitiro akadaro emaprofita nevemakereke
mukoma jonga nekuda kwekuti makereke ari kuwanda pasi pezuva ari kuwanda pasi ratiri kurarama zviri kuwandawo nekuda kwekuti makereke ari kuwanda vanhu vari kuwandawo matambudziko ari kuwandawo vanhu vari kutsvagawo mbiri saka zvinhu zvinowedzerawo nekuwandawo kuri kuitawo uwandu hwevanhuwo uwandu hwemakereke uwandu hweungano dzemasangano akasiyana siyana saka zviri kuwedzera hatisi kuramba inyaya yekungoti vanhu vari kuwedzera makereke ari kuwedzera pasi pezuva saka pari kuwedzerawo vanhu pari kuwedzerawo maprofita pari kuwedzerawo mareverendi pari kuwedzerawo mapastors pari kuwedzerawo vavhangeri izvi zvinobva chiridio zvichiwedzerawo
asi zvinosiya papi chiremera changa chagara chine makereke
ichokwadi mukoma zvonga chiremera chemakereke chiri kudzikira chiremera chevatungamiriri vemakereke chiri kudzikira vanhu vaakutarisa dziso rekereke harichisiri ziso revaitarisa naro mumashure umo pazvanga zviri kereke payanga iri panzvimbo patingati pastatus quo muchirungu saka vazi yabva kereke yabva kereke saka yadzikira yendingati vanhu vaiwimba nekereke vanhu vanowimba nekereke vari kudzikira nenyaya nenhaurwa yetiri kutaura nepano kuti vanhu vari kushandisawo sekuzva kwatinoita masimba vanhu vari kungotsvagawo masimba vari kutsvagawo mbiri vachiri kutsvagawo kuti vanhu makereke azare paungano dzevanenge vari vari kutsvagawo even kutongowedzerawo financially mari chaidzo chaidzo saka vanhu vachizvitarisa shuwa shuwa chokwadi kuti chiremerera chekereke chadzikira
totarisawo kuti vedzikerekewo vakawanda vari kupindawo mune zvematongerwo enyika kare zvaiitika hazvo kuti makereke aidyidzana nevezvematongerwo enyika asi ezvino zvinenge zvati nyanyeiwo zvakare imi mune zvamungataurawo heri pamusoro pazvo
mukoma jonga nekuda kwekuti tiri munyika and mhepo iri kuvhuvhuta saka mhepo painenge richingovhuvhuta inosiyawo tumwewo tunhu twakawanda twainongosiya mhepo haigoni kungoenda isina tumarara twayasiya and patinenge tiri kungofamba jonga unogona kungotorwawo nemhepo saka zviri kungoitika chokwadi kuti vakuru vemakereke vasiri vakuru vemakereke vatungamiriri mhepo rovamba ichingovhuvhuta and pairi kungovhuvhuta tiri kuraramawo munyikawo ine nzarawo and dzimwewo nguva kuri kungoendawo uchinonzi mira nepapapa nevari kuita zvematongerwo enyika unogona kuwanawo cheuviri hwurangu wakatomira ipapo asi chiremerera chako nechiremera cheukereke chinobva chadzikira
aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu Reverend Muhlanga tinotenda zvikuruwo nyika yezvenyu vateereri
mazviita mukoma jonga mazviita vateereri
manga makateerera kuna Reverend Vusani Muhlanga muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa anosunga vanhu vainge vachirangarira vanhu vanonzi vakaurayiwa kuminda yemangoda kwamarange nezuro. Amai Joyce Mujuru vokurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Varimi vochema-chema nekudhura koita mbeu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 11 kuLwezi 2017 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nina ngokwami kangilasizi laye kubaba ngoba ubevele ephambili emsebenzini emibi yezanu-PF kulembali ende kakhulu eyocuku ebantwini.
Tshana nyamazana yami kutsho abaningi kumnumzana emasoni mnangagwa yena osanda xotshwa kubandla lezanu-PF njalo olakho ukubotshwa.
Kambe ukhulundile laye usuke ndiwadla loko wesilungu wabuyela emakhadeni nqayini zakhe emzini lakhe kakudala ekesivula ubutha bakhe.
Kwezemaphandleni imihlolo kakhulu oleminyaka engu-93 obhaxabule isalukazi esingumkakhe ngoba simncithe icansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abadala bathi inxeba lendoda kalihlekwa. Kodwa banengi abahleka elikamnumzana Emerson Mnangagwa yena osanda xotshwa kuhulumende lakubandla lezanu-PF esetheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso kamongameli Mugabe. Bathi uMnangagwa ngumuntu omubi osebenze lo Mugabe ekubulaleni abantu beMathebeleland laseMidlands ngesikhathi segugurawundi lekwephuleni amalungelo kaZulu. Umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi sokuze kwamthola laye uMnangagwa.
Inkukhu isidlela amaqanda ayo. So liqanda nje eliwele phansi lafa uMnangagwa. Kade sibatshela abantu sithi thina ligade impisi abantu besala ukuthi behle kuyehlula azafike kulesikhathi wayevele kukhangela ukuthi kuza kwenzakala khona lokhu. Le nto kade eyihlalele kakwazi ukuthi kuyini. Mina ngokwami kangilasizi laye lubaba ngoba ubevele ephambili emsebenzini emibi yezanu-PF kulembali ende kakhulu eyocuku ebantwini.
Ubaba uMnangagwa yingqonqothela egugurawundi eyaziwayo njalo abantu abaningi bathi sesifikile isikhathi sokubana abotshwe athonisiswe ngamacala akhe. Ungathini ngaleyo mbono?
Kakula muntu ozabopha uMnangagwa khonapho uMgabe ngeke ambophela. Nxa yembopha uyabe embophela ezabo ezezanu kangeke ambophela ezethu ezocuku aziwa ngalo phezu kwabantu beMathebeleland leMidland. Angiboni ukuthi okusihlukuluza emoyeni kade kwasihlukuluza yinto nje engathi khona sephumile kuzanu yikho izanu iza kuthi imbophele amacala afana neGugurawundi. Kanti angithi bona ababa bethi bayambopha labo zimbila zantabanye laye. So nxa bembopha babengambopheli into zeGugurawundi, babengambopheli ucuku phezu kwabantu beMathebeleland, babembophela ukulwa kwabo belwela izikhundla, belwela ubusela, belwela ukudiliza umno welize okubangela ukuhluphela kwabantu bakithi.
Lubana ethe waphenduka eSouth Africa lapha abalekele khona, waphenduka wasungula ibandla eliphikisayo wamelana loMgabe. Ngumuntu elingasebenzelana laye na?
Mina kangikholi ukuthi abantu laba nxa bephuma kuzanu beza ku-opposition bele njongo yokuthi balethe inguquko kwezopolitiki kwelakithi. Ngabantu nje abafuna ukuthi mhlawumbe baphefumulele impilo kubandla leZANU-PF futhi kathesi abafuna ukuthi ngaye iZANU-PF iyakhokhela ngendlela le yokuthi isiyinto eyomdeni kwakomgabe.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu ngumkhokheli webandla eliphikisayo ele-ANSA. Kunjalo nje uZulu weGwanda uthi iziphathamandla zebandla leZANU-PF kumele zichiyane lokulwisana zidinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwemali elizweni lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana ezitolo. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Iningi lithi lilokudana ngokubona inkokheli yabandla leZANU-PF ichitha isikhathi esiningi iqoqa imihlangano yokuxotshana kuleli bandla ngesikhathi uZulu ethwele gadalala ngokulala endwendweni edinga imali emabhanga. UZulu ukhala njalo ngentengo yempahla ezitolo yona esihlezi iqonga nsuku zonke. Izitolo eziningi sezisebenzisa intengo ezijiyeneyo empahleni kusiya ngokuthi umuntu uthenga ngemali yohlobo lwamabhondi kumbe ngedola. Labo abasebenzisa ezinye indlela zokuthenga ezibalisa ukusetshenziswa kwamafoni lamakhadi ebhanga bathengisela ngentengo ephezulu kakhulu kunalabo abaphethe imali ezandleni. Umnumzana Wellington Nare ngumsekelo omkhokheli wabatsha kubandla le-People's Democratic Party. UNare uthi ukulwisana osokuyinsakavukela umchilo wezidwaba kubandla leZANU-PF kuphazamisa kakhulu imizamo kahulumende yokusebenzela uZulu.
Ukulwa kwabo akulani loZulu omningi eZimbabwe, kodwa ke kuaffecta uZulu ngokuthi uZulu eZimbabwe khathesi akanamsebenzi. UZulu eZimbabwe khathesi sikhuluma nje so abatsha bathwele nzima eZimbabwe.
Umnumzana Balogu Emoyo yena ocubungula ngezombusazwe uthi ingxabano ekhona ebandleni leZANU-PF ebangele ukuxotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa kule viki izadala ukuthi labo abafuna ukuzosungula amabhizimusi kuleli besabe.
Ukulwa lokhu kunika ilizwe ibizwe elibi kulalabo abafisa ukwakha amabhizimusi ukuze bancedise umnotho welizwe. Baba lovalo nxa kuliwa, baba lokuthandabuza ngoba bengalaqiniso lekusasa. Angithi umuntu uinvesta lapha abona khona ukuthi ikusasa likhanya lilolutsho.
Amazwi kamoyo agcizelelwe ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena okudaze uZulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho lomnyaka ozayo ekhiphe umongameli Mugabe leZANU-PF yakhe embusweni.
Okwakhathesi kunzima, kunzima sibele ukuthi ngendlela okulwisana ngayo bathole isikhathi sokuthi bekhangele umsebenzi kahulumende njengokuthi bekhangele i-economy, bekhangele nje ukuthi uhulumende kuphathwa njani.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Ngqabuto Mpofu uthi lanxa ukudlephana lokho kungaze kuphele ngabona uhulumende weZANU-PF ephuma le nhlelo ezizathuthukisa uZulu nanku sele minyaka engamajumi amathathu lasikhombisa ebuza kodwa kungela ntuthuko ebakhona.
Siyisizwe esizimeleyo esilakho konke okuhawukelwa ngomakhelwane bonke singababalisa, kuphela yukuthi uphethwe ngabantu abangamagovu.
Ukubhidlika komnotho weZimbabwe sekubangele ukuthi lika phoze kwezinto zonke eziqondane lentuthuko empilweni kaZulu ogoqela izibhedlela, imigwaqo lokunye. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivoteni inkulumo.
Asambeni
uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi-13, 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eNtumbane, eLobhengula, laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukutafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Fundo, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, koZimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, Chivi Central, eNorth, Lase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North, Le South, Le Mkuzi, eMathebeleland South, eMatobo North, Kanyele South, ebobulima East kanye le West. Enkabazwe e Midlands, gokwe South le Central, gokwe Sasami, Mberengwa West e South, North le East. Izishabane Ngezi kanye lezishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers lingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Iningi lithi sokusobala ukuthi ikomishini ebona ngokuqhutsha kokhetho kayisoze yenelise ukubhalisa abantu abayizigidi eziyisikhombisa i-7 million njengokuthembisa kwayo. Okwamanje iZimbabwe Electoral Commission isibhalise abantu abedlula kancane izigidi ezimbili. Silomsekeli wasikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Udaba lokufundisa abantu ukuthi bayevota azange kungene kuzulu. Oso kusenzakala kathesi ukuthi abalandeli bamabandla aphandle kakhulu nakenabo-alliance bangena endlini yendlu bekhuthaza abantu ukuthi bayevota. NgangeZimbabwe inkulunkulu kangaka inikeza izikhetha izimbi zonke. So izeti kanye udaba yethu bathi babhalise
yena uZulu ungamxwayisa ngawapha amasu.
Ngiyalikhuthaza bakithi ukuthi hambani niye lezetha njengamavota. Nabo abangenabufakazi ukuthi bahlala ngaphi, hambani kuma-councillors yenu, ihambe futhi nakubosobhuku iyobhalisa khona ngapha emakhaya emadolobheni. Asambeni siyobhalisa ngokumelekile yethu ngoba yikusasa yabantu abethu isezani zenu.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla sisemaswingo lapho okulokhulu oleminyaka yokuzalwa engu-93 omiswe emthethwandaba kuleviki esetheswa icala lokubhaxabula umkakhe ngenduku ngemva kokuba eyale ukuya emacansini laye esithi kudala amalahle acitsha. Sile ngcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Thande Kozintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga Nkomo, ngibonge njalo zamatabizi balalele.
Nansi indaba kakhulu.
Amadoda amaningi owayizolo babephila ngembiza zabo ezazilani yamandla. Ngakho-ke mhlawumbe ukhulumbini lo laye usuke mbe wadlala okokwesilungumbo wabuyela emachadeni enqayeni zakhe embizeni lakhe zakudala esekhumbula ubusha bakhe kwase ukuvusa imizwa. Ugogo abecabanga ukuthi ivele kayisekho, bona ngathi kungaba yikhona lokhu.
Yebo, bekunathwa lokhu lalokhuya endulo, kodwa umtshina ubulokhu donsa yini umuntu sekhule kangaka esele 93 years?
Nxa engqondweni yakhe wayezilisele lokhu akufunayo mhlawumbe waphinda le ndiza yakhe nenzakati, ngoba phela engathi kuyathile ukuguga othandayo. Ingqondo yiye eyenza senze izinto eziningi. Lesi sikhathi sibona sesenze olukhu oluthize ebesinganayo singalenza, kodwa ingqondo nxa isiseyafika kulelo banga funa ukwenza ulutho iyalwenza.
Ugogo esala lecansi lapha kuthiwa wathi hayi iyenakasela mizwa, kanti lalo icansi besebele minyaka engamachumi amane 40 years balicina. Singathi impela kukhona ukhulu ayekunathile kumbe imihlolo nje.
Ukuthi indaba lephela kankomo lamathabezulu izele yindaba engasikeli funa lapho ekubhaxabuleni lasalwa zindlu. Kuthi ukuthi bekevelele zonke amatoleli sendaba le iminyaka yona le engamachumi amane. Kuthi ukuthi kukhona vele okulesisisa bangacatha ngeminyaka abalayo, kodwa le engamathumi amane edlileyo kutho ukuthi nxa ukha usenza isamu zakho uyabona ukuthi kuhlela kwakusemqoka kumbe waye indoda ayisenqongele ukuba indoda kwayo, ngoba kuthi layiseminyakeni engaba ngamathumi amahlanu leminyaka ngesizi lapho wayeyindoda sibili khona. Kutho ukuthi kukhona ukona ikuti amaphepha ndaba kwesikhathi asinika indaba babe sebephenzula phezulu indaba le iyakhona ukudlaloku esikubonayo yokubali seminyaka engamathumi amane kukhona okwenzakala emuva yokuvumbuka namhlanje kodwa yona indaba ikhona ayisiyo yeminyaka indaba abavele bekade belayo beyifukamele okweminyaka le edlule.
Obaba yebo bebele nqayila namhla ikhona bayanatha omama bonake
kulukhunyana njengoba njengasiyo umuntu wesifazane kodwa angibange bengiyizwe ukuthi omama kukhona ababela kuyebo kanti sasisizwa kubaliswa ontolwane lani bemgugudu kodwa-ke ukuthi kubomama kwakusebenza njani angazi kodwa ngiyabona nyanakanela ngiyacabangela ukuthi yabo babengabe bengazi impithano zabo ababezihlanganisa labazihlanganisa labo ukwenza imiphela labo bangaphoki ukuhlala beqanda nje.
Amalahle ebantwini besifazana acitha nxa sebekhule okunganani?
Kubonike labo nkuma ngisho intolazo izazo ezithizazi nezinto zomzimba womuntu kasivumelani ngoba nabani imizimba le yadalwa ngokuthiyeneyo kuthi nakhona lokudaleni kwayo ithiyene lokudla esikudlayo le ndawo esihlala kuzo le misebenzi esiyenzayo le nkolo esiba lazo kulomthelela ekutheni imizwa yomuntu ifina injani. Omama kuyakunakanyela ukuthi nxa bengasayi esikhathini kumbe sebeqede isimbi esintini okwabo sekuphelile kanti-ke izazi zithi hhayi ayisikho lokho kodwa-ke mhlawumbe amaangayisisembisa amalahle ngapha ngabomama angatshintsha sibi.
Hhayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba uMgandla, siyabonga. Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu njalo engumfundisi umnumzana Thandeko Zintimkandla. Ke ngelifake kancane ezandleni zika Chris Kande esiphe uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lamhlanje kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lomnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sikalo ozithi yinkosi yamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Salibonani babu Gande, salibonani mthakazi omuhle.
Yes, siyabona baba Vodloza ukubana inkosi ike yangani iyakhathazwa lapha ibotshwa. Manje pho uzasebenza njani nxa kusenzakala khona lokho?
Baba, inkosi iyakhathazwa sibili kakhulu, kodwa ikhathazwanga yodwa, ikhathazwe namalunga amaningi kanye lomthwakazi wonke omnengi kakhulu owawubuthene mdaka 5 lapho inkosi yayidinga ukucela khona izulu, idinga ukukhusisa izilimo, ingayidishinyelo nokubusisa nje umhlabathi. Ngitsho lokukhumbula nje amaqhawe amaningi afayo womthwakazi. Kodwa-ke lokhu kwehlula baba, ngoba kuhanjiwe emthethandaba kwafika ehluleka ukubanganethesa isicala kungangezela umzilela zesibili. Uthe-ke sokwehlule sokho bamkhupha. Namhlanje ngumuntu ozidlaleleyo nje, ngumuntu ofree. Kathesi sesivela kuwo la amapolisi ukuthi yeyo umhlangano thi kawuzange wenzeke. Yikho-ke izolo bathe hhayi madoda, qhubekani ngento yena. So umhlangano wethu uyaqhubeka mhlaka 18 kuyonale inyanga ngesabathu elandelayo liyana, kona lomhlangano kade kumele siwubambe mhlaka 5.
Kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi abotshwe? Kuyikuthi umcimbela liwenza wawungowezamasiko ungela ezombusazwe?
Kulokucabangela okuthile, ngoba khona ukuze kwavela sokusemthethandaba khona ngale sebelama-PP
yikho lapha abaveze khona ukucabangela kwabo bona ukuthi hayi kusho ukuthi khona ulokhunzena umzilikazi wesibili ufuna ukwenza into zomba ngazo. So basebenzisa ukucabangela njalo futhi basebenzise kusho ukuthi kutshelwa abanye abantu ade bebatshela bona ukuthi hhayi singamekela belaphana uzakhuluma ngezombusazi. So yikho kwenzakeleke khonoko.
Ngaphandle komcimbi wona lowo eselikhangelele ukwenza njalo, kukhona yini okunye elizaba likwenza?
Silenhlelo eziningi kakhulu baba uGande, minengi imisebenzi yenkosi ngoba inkosi siyabekwa phela baba Gande lo mthakazi wonke saka 10 September igcotshiwe inkosi. Inkosi esiphakathi komsebenzi, imisebenzi yonke eyenziwa inkosi, inkosi isiyiyona imisebenzi esizoyiphatha kusukela kathesi. Kule mcimbi eminenge eminye esizabe lokhu esiyibizela njalo nje njalo inkosi iphakathi nabo ukuthi ihambele zonke izicinti zakomthwakazi engingathi izifundazwe zakomthwakazi. Njalo inkosi ivele sizaqala futhi nenhambo zayo zokuphuma ikhulumisana namanye amakhosi, ikhulumisana lezinye inkokheli ngoba isiphakathi komsebenzi.
Hayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Mthwakazi omuhle, ngiyalivalelisa mthwakazi omuhle ngithi hayi philani kahle mthwakazi, lingakhohlwa mhlaka 18 November siyabe sisegcekeni leNcwala ngemva kwe-Highlanders Football Club lapho elizabe lihlangana khona lenkosi yenu. Wozani ngobuningi benu. Ngiyabonga mthwakazi omuhle ba.
Lo ke bekungumnumzana Greta Sibanda, isikhulumeli sikalo ozithi yinkosi yamaNdebele. Ebesikhuluma laye uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilali.
Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Grace Dlamini, isiphathamandla sebandla lezaphu, yena owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra. Sicubungula udaba lokuthi umsekeli kamongameli abe ngowesifazana kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Emerson Mnangagwa webandla lezanu PF.
Mama owala sedini iposti yokuthi umama abe nguye ozathatha ilokuzeni ye presidency ye kungaba yikho, but not le eyokwenziwa ukuthi kuzakuba ndingabezi kuphela. Kanti abanye abantu abahamba empini ngobani? Sikhona lathi esasihambile empini, waye kungathathwa omunye ongasiwo wesemili yakolobuzeni yakomgaba. Omama bonke ababesempini ayisee for no reason ukuthi babehambeleni ngoba vele baneglect.
Kulaba omama abalwa empini abalokhu bekubandla lezanu PF,
hayi bekungaba ngcono ukukhethe noma ngumuntu nje o-neutral noma engahambanga empini kodwa engumama o-neutral, hayi khona ukuthi omkamngameli. Ngase kunje so sekungani idina yabona, akusanelela omama islike singama-studies siyapho kuvuma. Ngingakutshela nge-newspaper yangemande kumbeni yayenini owathiwa khona umama oloyali ku-president. It's obvious unkosikazi Mgabe wayeza kuba loyali kundoda yakhe. Thina sizaba loyali njani kuye singasobafazi bakhe?
Inani labo lilungile yini omama laba abaphethe izikhundla kuhulumente?
Ungakhangela omama bayimajority yibo abavotayo, kodwa sibalutshwana ezifundeni eziyi-vital. Na ibandla lami lezaphu liyalandela ukuthi kube yi-50-50 representation. Asilobandla elincindezelayo, livanda sibili engithi uba ngabe lisembusweni liyenza lengabe izawenza kuhle. Omama babehlezi voto, obaba bebevoto, kwakungela kuhlukumezana. Even kathesi akula kuhlukumezana. Umuntu nxa kukuthi uyakwanisa kumbeni provided uyakwanisa ukulokuza isikhundla sona lesi, akufanani labezani ukuthi ezani babehlezi kusekungani ngama-quotas, kungani yi-marriage quota. Thina kuzaphu sasihloniphana kakhulu labobhuti bethu, babengasondeli even nasezinkambeni zethu, sasizihlalela thina sikhomandana siyithi sodwa.
Umzekeliso elilawo kathesi ukuthi ibandla lakho liyalandela i-representation eqondileyo ukuthi abesifazane babe lalesi sikhundla labesilisa babe lalesi sikhundla yiphi?
Right, kathesi ubaba uDumiso ubekhuluma ngokuthi ama-youth kufuze athathe over. Most probable na kungaba le youth eyinkazana kube le change ukuthi lati sike sibe lo mama ozawubusa ibandla lezapho. Siyakuvuma thina. Ubaba uDumiso usekhulumile ukuthi sesalelwe yi-2 years. Uyayilandela i-constitution ye-party ukuthi angasebenza those years eziyabe zikhulunyiwe zingafika athiye. So usalelwe yi-2 years ukuthi athini athiye, ahlale phansi uthathe over omunye. So ngezindlela ngiyamhlonipha ngoba ulandela i-constitution, akafuni ukuthatha ubupresidenti bezaphu azaye kufaka engcwabeni.
Lithini njengabesifazana ngokuxotshwa komunye wenu elalwa la impi yenkululeko umnumzana Emmerson Mnangagwa kubandla leZANU-P F labanye abagoqela unkosikazi Joyce Mjuru?
Mina personally ngiyamzela, ngiphinde ngithi isikhuni sithithisa umgwezeli ngoba ngesikhathi thina sisahlukunyezwa olu hlobo ayenziwa lona waye ngomunye wakhona esihlukumeza. So kakuze laye ayesenza khona, ngiyamzela njenge-human being. Kodwa basihlukumeza labo abantu bona laba. I remember umama uJoyce Mjuru esithi yena unkomo is insane, uyahlanya. So umuntu ongazelwa ngabantu bemathebelele nje yena lo asozi mzweni.
Ye, kodwa uthi waxolisa
ngoba wathethi isithi diet uthi waxolisa asikuzwanga thi ukuxolisa kwakhona nga waxolisa unkomo kasiyelanga.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Grace Dlamini, isiphathamandla sebandla leZaphu njalo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZipra. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Mamhlanga. Osgido ehlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Uyaziwisa ngikhuluma nje khonapha eMelika eNew York lamhlanje. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.